taona mutambo une mufaro chaizvo United States Women's Team wanga wachitamba versus Netherlands. Saka ano wanga uri mutambo wanga uri very competitive. But hatatanakidzwa chose kunyanya kuti vakadzi veUSA vahwina.
Chamanyatsoona chakufadzai pamutambo uyu ndechipi?
I think chandifadza ndechekuti vakadzi vekuNetherlands vakwikwidzana nevakadzi vekuAmerica. Vanyatsokuvapa challenge yanga yakasimba nekuti historically vakadzi especially World Cup inoiyi vakadzi vekuUnited States vagara vabvumisa magoals first half. But for the first time you see the game in vakadzi veAmerica havana kumwisa egoal during the first half, zvichireva kuti vakadzi veNetherlands vanyatsokuvakwikwidza and zvabva zvagadzirira kuti tive nesecond half yanga yakasimba chaizvo.
Kana makatarisa penalty yokutanga, munoona sekuti apa zvafambiswa zvakanaka here? Pane kugunun'una kungave kwabuda pazviri?
Zvaakudhipenda nekuti munhu unenge uri kudivi ripi netimu, asi ndichiona hangu just from mutambo webhora pane technology inonzi video assisted refereeing. Inobatsira kuti kana panenge paitika chinhu, mareferee aakubvumirwa mazuva ano kuti regai timboone paTV kuti ichokwadi here chataaridzira vhidhiyo iyi, kana kuti pamwe tashaisha kuona, uyezve pamwe tingangobva taaridzira kuti pamwe pane penalty kana kuti haisi penalty. Saka ndoona kuti zvinounza fairness mugame rebhora, nekuti kana iri penalty munhu ndaapiwe penalty. Achiwo kuona vanotsorokodzana neiyo video assisted refereeing vachitaura kuti aiwa mutambo webhora wagara uri natural sport, zvekunzwa mavhidhiyo zvaakushaisha mutambo webhora. Asi ndichitarisa hangu kuti reUnited States it was a fair decision yanga yaitwa incorrect yazogadziriswa zvichibva zvazobatsira vakadzi veAmerica kuti vapiwe penalty iyo yavamisa goo bhora ravo rekutanga.
Kana makatarisa mafambiro aita World Cup yevanhu vechikadzi, munoona sekuti mafambiro ayaita nefinary zvinobatsira here kusimudzira mutambo wevanhukadzi wenhabvu kusvika pane chimwe chinhano?
Ndo ndinoona kuti World Cup zvainoita World Cup yemadzimai iri kusimudzira bhora especially kumadzimai. Ndinodaro nekuti nguva yeWorld Cup yebhora ndonguva imwe chete yekuti vanhu vepasi rese vanoungana vachimboonawo madzimai achitamba bhora. Tikati dzikei kudzasi kuclub level inonzi maclub ebhora, havazi vanhu vakawanda vanotomboziva maclub anotamba madzimai. Ariko maclub but vanhu havatarisi mitambo iyi. Saka ndoona kuti World Cup inosumudzira awareness nekuzikanwa kwemutambo webhora revakadzi.
Chimwe chinhu chiri kutaurwa nevatambi vechidzimai ava ndechekuti vanoda kubhadharwawo mari yakafanana neinotambiriswa vanhu vechirume vanotambira chikwata chenational team. Munopaona sei?
Ini ndinobvumirana nazvo. Handioni kuti panofanira kuita musiyano wemari inobhadharwa varume venational team nemadzimai enational team. Tichida kutozvitarisisa, vakadzi veUnited States Women's National Soccer Team vaenda ku5 consecutive World Cup and they have won 4 World Cup. And so tikatarisa kuvarume, last World Cup havana kuenda, vakatarisa kuqualifya, uyewo havana World Cup yavati wambohwina. Saka zvingave here zvinhu zvatingati zviri fair kuti varume ava vari kupiwa mari yakawanda asi hapana chavati waunzwawo patafura yemutambo webhora.